Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu gunyana 11 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wasvika nhasi munyika uchibva kuSingapore. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaviga gamba renyika Major General Trust Mugova vachiti kushaya kwavo pamwe nekushaya kwavaMugabe kwasiya nyika yarasikirwa zvikuru.
Daiva kunza mashoko mapukutu kuti ini semunhu mukuru wakadai baba wenyika nei muchitendera kuti vana venyu vaponzwe nekushungurudzwa nemauto enyu nemapurisa enyu.
Murwiri wekodzero dzevanhu vaCharles Mutama vanoti dai vakasangana navaMugabe vachiri vapenyu vaivabvunza kuti sei vakatadza kuchengetedza kodzero dzevanhu semutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wasvika nhasi munyika uchibva kuSingapore uko vakashayikira nemusi wechishanu chapfuura. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutumbi wavaMugabe wasvika muHarare nhasi uchiperekedzwa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe avo vanga vakafuka jira dema. Asi kunyange hazvo mutumbi uyu wasvika nhasi hapana zvakare kuziviswa kuti ucharadzikwa kupi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vaMugabe vacharadzikwa nemusi wesvondo asi havana kuzivisa kuti vacharadzikwa kupi kwacho. VaMnangagwa varemengedzawo vaMugabe semunhu ainge akazvipira uye anofanira kupiwa chiremerera chepamusorosoro.
We say our sincere and deep condolences to the former First Lady who has brought the body of my Grace Mugabe with us here, and the children who are also here, and the immediate family who are here. The entire nation of Zimbabwe, our people, across the board, are grieved and are in mourning. An icon of Pan-Africanism, the man that created our nation, the man that led us to this day.
Pane mashoko ekuti vamwe vemhuri yavaMugabe havasi kuda kuti varadzikwe kumarinda eHeroes Acre muHarare vachiti vanoda kuti varadzikwe kumusha kwavo kwaZvimba kuMashonaland West. Pamhuri yavaMugabe hapana ataura pasvika mutumbi wavo asi vaMunangagwa chete nemwe mufundisi asina kudomwa nezita ndivo vataura. Mufundisi ava vanga vachinamata. Vanhu vauya havo kuzotambira mutumbi wavaMugabe asi vange vari vashoma pane vanga vachitarisirwa. Vanhu vanodarika mazana mana ndivo chete vakwanisa kuenda kunhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport. vakawanda vange vakapfeka hembe dzine mifananidzo yavamunangagwa. Vashoma ndivo vange vakapfeka hembe dzine mifananidzo yavamugabe asi dziri tsaru. Vatori venhau vakawanda vemunyika nekunze vanga vari pachiitiko ichi. Mutumbi wavamugabe waendeswa kuOne Commando Barracks kwema minetsi gumi nemashanu kunoonekana nemauto usati waenda kunorara kumba kwavo kuBorodale Brook kunozivikanwa nekuti kuBlue Roof. Mitumbi yemamwe magamba inowanzorara kuOne Commando asi zvinonzi mhuri yavamugabe haina kuda kuti varareko. Mangwana nemusi wechishanu mutumbi uyu uri kutariserwa kuendeswa kuRufaro Stadium kunoonekana neveruzhinji. Nemusi wemugovera uri kutarisirwa kuendeswa kunhandare National Sports Stadium uko kuri kutarisirwa vanyarikani kusanganisira vatungamiri vedzimwe nyika nevakambotungamira nyika muAfrica nekunze usati waradzikwa nemusi wesvondo. Vamugabe vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemashanu uye vasiya mudzimai amai Grace Mugabe vana vatatu, amai Bona Mugabe Chikore, Robert Jr. pamwe naChatunga Bellarmine. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.
Mune imwe wenyaya, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaviga gamba renyika Major General Trust Mugova vachiti kushaya kwavo pamwe nekushaya kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kwasiya nyika yarasikirwa zvikuru. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakuradzika kwavamugova, vamunangagwa vati nyika yakarasikirwa zvikuru svondo rapfuura apo pakashaya vamugabe navamugova musi mumwe chete.
A sober mood engulfed nation on Friday, 6th September 2019, as we received the sad news of his untimely death.
Takarasikirwa zvikuru senyika nechishanu musi wa 6 September. Apo takatambira mashoko ekufa kwavo. Maawa mashomanana tatambira mashoko ekufa kwerimwe gamba renyika, baba venyika, Comrade Robert Gabriel Mugabe.
Vati ndufu dzemagamba maviri aya dzinoita kuti veruzhinji varangarire hondo yerusununguko. Vati vamugova munhu akakurira muchiuto kubvira panguva dzehondo uyewo zvichitevera rusununguko muna 1980 vakati izvi ndizvo zvaita kuti varadzikwe paHeroes Acre. Vamunangagwa vati vamugova avo vashaya vaine chigaro chepamusorosoro muchiuto kuAfrican Union kuEthiopia, munhu aiziva kukosha kwerunyararo muAfrica uye zvakakosha kuti runyararo urwu ruchengetedzwe. Vatendawo mauto nekuchengetedza runyararo munyika vachiti hurumende yavo haisi kuzorega vanhu vachiita zvavanoda kukanganisa runyararo nerusununguko rwakaunzwa nevanhu vakaita semushakabvu.
Acts of subversion, lawlessness, civil delinquency disguised in whatever manner would not be condoned.
Atisi kuzobvumidza mabasa echigandanga kuchikora mutemo kana nzira ipi zvayo yekuvhiringidza runyararo munyika ino.
Vamunangagwa vati mutemo uchashandiswa pane avo vanoda kukanganisa runyararo munyika. Vati vanoziva kutambura kuri munyika nekuda kwezvirango zvakatemerwa nyika pamwe nezvirongwa zvekuvandudza upfumi uye vari kutora matano ekugadzirisa izvi. Mutevedzeri wemukuru wedare Senate Major General Mike Nyambuya avo vakashanda nemushakabvu vati vamugova munhu aiziva nokuita basa rake nemazvo.
My interaction with him during the integration process and during the operationalization.
Kushanda kwandakaita naye pakubatanidza mauto pamwe nekuumba uto reZimbabwe ndakaona kuti munhu aiziva basa rake uye ange ari mumwe general wepamusoro-soro munyika ino.
Vamugova vakashaya vave nechinzvimbo chepamusoro-soro mumauto eAfrican Union kuEthiopia vange vave nemakore makumi matanhatu ekuberekwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana siyana zvinoti zvakamanikidzwa kubuda munyika nekuda kweutongo hwavamugabe. Kunyanga hazvo vaionekwa semunhu airwira kuti vana vemuAfrica vabatane izvo zvinonzi zvakaita kuti varemekedzwe zvakanyanya nevatungamiri venyika dzemuAfrica. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Bergen kuNorway uye vari nhengo yesangano reZimbabwe yadzoka mai uye Zimbabwe Dr. Victor Chimutu vanoti vaMugabe munhu acharangarirwawo zvakanyanya kunyika dzekumavirira nekuda kwekushoropodza kwavaiita vatungamiri venyika dzakaita seAmerica neBritain vachirova imbwa vasingavigi mupinyi izvo zvavanoti zvakaitawo kuti vapiwe chiremera nedzimwe nyika dzainetsana nenyika mbiri idzi. Ngatinzwei vaChimutu vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Ndinoti tine urombo nekurasikirwa navaMugabe sevana veZimbabwe pachivanhu pedu zvisinei kuti mairirana kana kuti maivengana chivanhu chedu kuti titi nematambudziko. Saka tinoti mhuri yekwaMugabe yarasikirwa nevamwewo vaitsigira vaMugabe vane kurasikirwa kukuru. Asi tichitarisira kuruzhinji rweZimbabwe tinoona kuti vaMugabe vakanga vaine kutonga kwekushungurudza vana veZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe zvaita kuti vakawanda kutaura kwatinoita kuno nhasi vange vari kunyika dzekunze vachitiza kuoma kwezvematongerwo enyika kuoma kweikonomi yenyika. Uyewo vakawandisa kwazvo vakakwanisa kusungwa kurohwa kushungurudzwa vamwe vakatoshayika havari mumarinda nekuda kweutongo vaMugabe. Zvinhu izvozvo zvekuti tichitarisa pakutonga kwavo munyika yeZimbabwe zvatingati zvinhu zvanga zvisina kumira mushe kana zvingayemurike pakutonga kwavo.
Kushaya kwavaMugabe uku kunosiya papi ukama hweZimbabwe hwavakanga vaumba iwo nguva iyoyo nenyika dzekunze?
Panhu pachada kuongororwa, asi tichiona ukama hwavakanga vaumba tichitarisa nenyika dzemuAfrica tinoona kuti kakutaurwa kana kamakakatanwa karipo pakuti nzvimbo yekuti vaMugabe vanga vacharadzikwa kupi kutaurika kwakangosiyana siyana kuri kubuda uku zvinoratidza zvikuru kwazvo kuti vamunangagwa vanoda kuti vaonekwe semunhu achachengetedza vaMugabe zvakanaka pakupedzisira apa kuitira kuti ivo vawane rukudzo kubva kune vamwe vanotungamira muAfrica nekuti vaMugabe vanga vaine respect yakanyanya vanokomanda kubva kune mamwe maAfrican leaders. Saka vamunangagwa vanotoda kushandisawo zita ravaMugabe ipapa kuti vagamuchirwe nevamwe vatungamiri vemuAfrica semunhu ane mwoyo wakanaka zvichibudikidza nekubata kwavanenge vaita Mugabe pamazuva ekupedzisira aya. Asi tinoziva tose kuti Zimbabwe yanga yagara iine ukama husina kumira zvakanaka nenyika dzekunze vanana America nanana Britain. Ndinoona sokuti ukama ihwohwo huchangoramba husina kumira zvakanaka kunyangwe zvazvo vamunangagwa pavakauya vakada kuedza kuda kutaura yatingati rhetoriki yekuti Zimbabwe is open for business kana kuti wane utongo wakati siyanei. Zvinhu zvakaitika munguva shoma yavanga varipo izvi zvinotoita sokuti zvinoratidza kuti pada pada ukabvunza vana veZimbabwe vamwe vangatotaura kuti vamunangagwa vanenge vava kutotonga zvakanyanya kuomesesa neiron fist kudarikidza kana zvaiitwa navaMugabe.
Tingatarisira here nyika dzese dzanga dzichimbonesana navaMugabe idzi kunge dziine nhume dzichauyawo ikoko?
Izvozvo ndo zvatinototarisira. VaMugabe vaiva mutungamiri uya wekuti kunyangwe nyika dzataidyidzana nadzo kana dzatanga tisingadyidzani nadzo kunyangwe vaishoropodza vaMugabe kunyangwe vaivirirana navaMugabe vanhu vese vaitombomira kana kuvapa mukana kana kuda kunzwa kuti vachataura kuti kudii. Ndo rukudzo rwavaiwana zvisinei nekuti unovafarira kana kuti vakavavenga asi aitova munhu wekuti unoda kuona kana kunzwa paachataura kuti ataura kuti kudii. Saka ndoona sokuti nyika dzose idzodzi kunyangwe dzanga dzisingadyidzani navaMugabe bhati pachatova nenhume dzinenge dzakamiririra vachionekana navaMugabe.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Bergen kuNorway Dr. Victor Chimutu vari parunare kwakare kuNorway neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuAmerica vacherechedza nhasi kurwiswa kwakaitwa nyika iyi musi waGunyana 11, 2001. Vanhu vanosvika zviuru zvitatu vakafa muNew York, Virginia nePennsylvania. mutungamiri weAmerica vaDonald Trump pamwe nemudzimai wavo amai Melania Trump vafamba panze pemuzinda weWhite House ndokumira nenguva dza 8:46 a.m. inova nguva yakashandiswa ndege mbiri kuparadza muzinda weWorld Trade Center muNew York. VaTrump vachataura kuPentagon kumhuri dzevanhu vakaurayiwa nechikwata cheAl-Qaeda apo ndege yakashandiswa mukuda kuparadza muzinda wemauto muAmerica. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kuShankville kuPennsylvania pedyo nepakadonhera ndege United Airlines Flight 93 zvichitevera danho rakatorwa nevamwe vaive mundege iyi rekutorera vapambi ndege iyi ava vaida kunoparadza nayo muzinda weWhite House. Mauto emuAmerica akaita urongwa hwekutsvaga chikwata cheAl-Qaeda uye muna chivabvu 2011 mauto aya akauraya Osama bin Laden muPakistan. Kunyanga hazvo pachivanhu zvichinzi wafa vanaka, mumwe murwiri wekodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reZimbabwean Diaspora for Democracy vachaosi Mutama vanoti havakwanisi kuregerera vaMugabe nekuti vakatadza kuchengetedza kodzero dzavo sezvinodiwa nemutemo. VaMutama ava vanova zvakare sachigaro weMDC wematunhu madiki eDistrict of Columbia, Maryland pamwe neVirginia kana kuti DMV mudunhu reNorth America vanoti vakarwadziswa zvikuru nehurumende yavaMugabe muna 2003 apo vakasungwa zvisiri pamutemo vakatochwa vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende yavaMugabe. Ngatinzwei hurukuru yavaita naRay Choto weStudio 7.
Nyaya yaye yekuti vaMugabe ndinovaona sei inopindurwa nenhoroondo yekushungurudzwa kwandakaitwa mugore ra2003. Ndakasungwa pamwe chete naHonorable Job Dala navaGabriel Shumba navataura emagaya pahotera yekwanyamuchamba kuchitimbizi nemapurisa aitungamirwa navachihuri vaMugabe panguva iyoyo vainge vari commander in chief of the defense forces. Ndakapomerwa mhosva yekuti hanzi taida kupandukira hurumende ndokushungurudzwa tichibvunzwa mushure maunge taendeswa kuHarare Central Police Station. Inini pachangu ndakasungwa kumeso kwangu nejira ndokuendeswa kunzvimbo yandisingazive kwandakanorohwa zvisingaiti nekupiswa nemagetsi kwenguva inoita about 6 to 7 hours ndichivhunzurudzwa kunzi ndairongei kunyamutamba hotel pamwe chete naHonorable Job Stala navaGabriel Shumba ndichipomerwa mhosva yekuti ndaida kupandukira hurumende.
Sei muri kushora zvakaitika muchitizvo zvakakonzerwa navaMugabe, imi makanga muchishungurudzwa nevanhuwo zvavo?
Handina kushungurudzwa nevanhuwo zvavo. Takazodzidza kuti takashungurudzwa nemapurisa nevakomana vemilitary intelligence ndo vakabatsirana nemapurisa kuti shungurudzwa. Saka tichitarisa tinoona kuti vanhu ivavo commander in chief wavo aiva vaRobert Gabriel Mugabe. Saka tinoti mbiri yavaMugabe kana tichitarisa nhoroondo yangu mbiri yavo ndeyei? Tinobva taona kuti mbiri yavo yainge iri yekuti vakatungamirira mauto aiita basa rekushungurudza nekuponda vana veZimbabwe. Vakaita seni ndakashungurudzwa ndakapondwa, handina kunzwa kana ruregerero rwakakumbirwa kubva kuna vaMugabe semukuru wemauto. Handina kana kubhadharwa kwandakaitwa nehurumende yavaMugabe. Saka kana ndichivarangarira, ndinovarangarira vari mukuru wenyika, mukuru wemauto vaitungamirira kushungurudzwa kwavana veZimbabwe, vaitungamirira humondi.
Pachivanhu zvinonzi wafa wanaka, hamutambiri here mashoko ane chiremerayo?
Ichokwadi kuti zvinonzi wafa wanaka, asi ndinoona kunge kutaura ikoko kunokutaurwa kunotaurwa panyaya dzekugarisana kwatinongoitawo isu vanhu mumaraini medu, mararamiro atinoitawo hedu muupenyu hwedu, vandingati isusu maordinary people. Asi kana kudzaa nyaya dzematongerwo enyika, hapana zvekuti wafa wanaka, nekuti nyaya dzematongero enyika ndo musimboti wenyika ndo unoita kuti nyika iwe nebudiriro nerunyararo.
Vamutama, dai maisangana navamugabe vari mupenyu maivaudza mashoko akaita sei?
Ndaivabvunza mashoko makukutu kuti imi semunhu mukuru akadai baba wenyika nei muchitendera kuti vana venyu vapondwe nekushungurudzwa nemauto enyu nemapurisa enyu, ivo vachifanira kunge vachichengetedza runyararo munyika, vachichengetedza vanhu vakaita seni zvangu imi.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwean Diaspora for Democracy vaCharles Mutama vachitaura vari parunare vari muMaryland muno muAmerica naRachel Tuwe Studio 7. Regai timbonzwa zviri kutaurwa nevakawanda pamusoro pekushaya kwavamugabe.
Vamugabe vakavatarisa munhu anga ari sii unaiti kukwanisa kubatanidza vanhu ndozvo chekutanga. Vamugabe vanga vasimunhu muuya wekuti chasunga nhasi zvikaoma zvikadii aimira nacho. Vamugabe kuyakwanira paairport pano tarasikirwa zvekurasikirwa zviyana vamugabe semai iye wakatanga wari womuyuti. Asi nesuwo tahama yutonawo toramba tiri mwavamugabe uramba uchienda kumberi kusvika Jesu achiuya muZimbabwe pasine mhandu.
Ndiri wangoma Innocenti Munenzwa vabva pano vaseke pachitoro. Chanyanya nofambira kuda kuuya noona kukutsikana kuti zvokwada here mukuru wedu foma purezidendi vaenda hezvishuwa sezvo zviri zvinhu zvataingonzwa mumapepa nemumanhau tisingazivi kuti chokwadi chokwadi chaiyo ndechipi. Ndozvakanyanya kufambira kuya pano. Vamugabe vangu vari munhu aaiti vakatidzidzisa tese kugona kunyora kudai zvese paripo pamuba inonzwa munhu aitadza munhu angazonzi anogona zvese asi pane palevhora vakatisiyirwa zvavo avatotaiwa pari nayo voze vuvanga nfreedom right.
Internet wa Francis Tandazu kuvaspan tauya pano nekuti tauya kuzochema former president wedu Robert Gabriel Mugabe. Iye akatipa kuti tione kuzvitonga kuzere tairarama tiri pasi pevarungu tisingatenderwe kusvika mune dzimwe dzvimbo mutauni asi nekuda kwapresident wedu wakatitendera kuti tikwanise kusvika nzvimbo dzese tikwanise kutora minda taishandiswa nevarungu tanga tisina minda asi taane minda. Saka president wedu nesaka tauya nhasi nohwandi hwedu vamwe vachiri munzira kuuya kuzovachema. Ndiyo nguva yatakwanisa kuuya kuti tikwanise kuchema president wedu nesaka maona vanhu vashingirira kuti vauye pazuva ranhasi nekuti dai vanga vakaipa dai vanhu vakasina kuungana pano vaungana pano nekuti president wedu vakanaka nesaka ndozvatawira pano kuuya kuzochema tichinyaradzana nemhuri dzekwamugabe.
Aya anga ari mashoko evanhu vachipa maonero avo zvichitevera kushaya kwavamugabe. Vana chiremba vakuru vaya vanozivikanwa semaconsultants vanoshandira muzvipatara zvehurumende vanonzi vatangawo nhasi kusaenda kumabasa vachiti havachina mari dzekufambisa. Izvi zvave kureva kuti muzvipatara zvehurumende hamuchina vana chiremba mushure mekunge vana chiremba vepakati vabatanawo navana chiremba vachangopedza zvidzidzo ava vakatanga kusaenda kumabasa svondo rapera vachiti vakanga vasina mari dzekushandisa. Kurangwa mabasa kwavana chiremba uku kunonziwo kwasiya varwere vari parumana nzombe sezvo vana mukoti vave kunze vave kuremwerwawo nebasa muzvipatara. Vana chiremba vari kuda kuti hurumende itarisise zvakare mihoro yavo iyo vanoti iri pasi pasi zvakanyanyisa zvekuti havachakwanisa kurarama. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende kuti zvinhu zvakamira sei muzvipatara sezvo takundikana kubata gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo. Ngatinzwei hurukuro yataita nevakafanobata chigaro chasachigaro wesangano ravana chiremba vehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei.
Pari zvino hapana chatichachinja asi tikutoona kutoti vana chiremba vakawanda vacho kunyange nevanga vasara vanga variko vana chiremba vahombe vatoti maconsultants kana kuti maspecialists navo havachagoni kuenda kubasa. Saka pari zvino chimiro chiripo chiri kutowedzera kushata, hapana chati chachinja.
Tinozva kuti kukundikana kuenda kumabasa kwakatanga navana chiremba vanganzi majunior medical officers. Vepakati vana chiremba vepakati vakazenge vapindirawo here?
Ndizvo, vana chiremba vepakati kusera zuro vakanyora tsamba zvakare kuma clinical directors akasiyana siyana. Vakati navo havachagoni kuenda kubasa sezvo navo vari kungochema nenhaya yekuti mari haisi kuvaringana, so they are also equally incapacitated.
Saka zvinhu zvakamira sei muzvipatara zvichiratidza kuti hakuchina chiremba anenge ariko?
Pari zvino hapana chiremba angagona kuti akupei mamiriro ezvipatara nekuti hatitoriko. Zvichida maigona kufonera zvipatara movabvunza ivo vamene nekuti ndovangange vane mashoko amungada kuti munzwe.
Saka hurumende iri kutambirawo sei kukundikana kuenda kumabasa kwenyuku?
Pari zvino hurumende haisati yatitaridza kuti iri serious nenyaya, asi chatakangogamuchira pane zvose izvozvo ndezvokuti takudedzwa kumacourt hearings ekuti vatiudze kuti zvatiri kuita zviri legal, but isusu chichemo chedu tiri kungoti mari haisi kutiringana kuti tirambe ichienda kubasa, asi zvakuita zvisekuti pane mhosva yatiri kukoromora nekuchema kwatiri kuita.
Saka munotarisirwa kuenda riini pamberi pematare iwayo?
Musi wechishanu takanzi tichadzokera kuhearing, then from there hatizivi zvinogona kuitika. Asi zvatoziva ndezvokuti hurumende yedu dzimwe dzenguva inogura muhoro wedu, uyezve tine machallenge ekuti vanogona kuita majob dismissals. Ndo zvatakamirira, asi isusu hatiri kuwanawo, asi isusu tiri kungoti wasimply incapacitated, hatina nzira dzokuti tirambe ichidzokera nadzo kubasa.
Saka muchabudirira here kuenda pamberi pematare papo kunonzwa kana kuti muchanosangana nehurumende izvozvo?
Ndizvozvo, tichabudira kuti titesa izvozvozvo.
Vanga vari vakafana kubata chigaro chasa chigaro wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera. Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yava Robert Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Rongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wasvika nhasi munyika uchibva kuSingapore. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaviga gamba renyika Major General Trust Mugova vachiti kushaya kwavo pamwe nekushaya kwavaMugabe kwasiya nyika yarasikirwa zvikuru. Murwiri wekodzero dzevanhu vachaosi mutama vanoti dai vakasangana navaMugabe vachiri vapenyu vaivabvunza kuti sei vakatadza kuchengetedza kodzero dzevanhu semutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.